Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 27/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tatobona kutiza mutori musango kutaurwa ndiriutiikaizvi atiza kumba ende vari kurova vanhu vari kutorova chaiko chaiko kutorova handitozivi yangu kuti iye zvakamira.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa.
Zvikutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechidzinge asi kune nzvimbo dziri muzaka dziri muchiredzi dziri gutu dziri dichita dzakasekitwa.
Komiti yeparamende yeStanding Rules and Orders iri mumasvingo kuti iongorore kufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo mudutumupengo Cyclone Idai.
Ndokushanda kunoita vatoveta vekuno ngekuti vanokukwidzana pakati pavo pakukwidzana ikoko vanozoenderera mberi chaizvo.
Kunyange hazvo pasina ati aona zviri mugwaro rekuongororwa kwaange kuchiitwa vaDonald Trump, vatori venhau vari kurwirana kupa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvomuSouth Africa. VaJeffias Majamuse avo vanogara kuDurban vanoti upenyu hwavo nemhuri yavo huri parumananzombe zvichitevera kurwiswa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. VaMajamuse vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti havasi kuziva kuti mudzimai wavo nemwana wavo vari kupi zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nechipiri muDurban.
Zvinhu zvakaoma zvisingabviri zvakaoma kutaura kwandiri kuita handisi pamba ndatobuda ndatotiza mutori musango kutaura kwandiri kutoita izvi atiza kumba ende vari kurova vanhu vari kutorova chaiko chaiko kutorova handitozivi yangu kuti iye zvakamira sei.
VaMajamuse muri kuti mimi matiza kumusha matiza hani chaizvo kwamatiza kumba
tiri kurobwa tiri kubatwa munhapa kunzi tidzokere kunyika kwedu saka tiri kurobwa zvisingabviri kune vatorobwa izvi kutaura kwandiri kutoita pandatotiza inini ndakazvidzokera nemapurisa nemota yemapurisa kune vatorobwa vandasiya
vanhu vari kurohwa varohwanani vaMajamuse
vari kurohwa nevanhu vemuno muSouth Africa vari kuti havachatidi kutiona muno muSouth Africa tinovatorera mabasa avo saka zvino havachatidi muno.
Izvi zvatanga nguvai vaMajamuse
pandogara zvatanga nhasi asi vanga vachida kutiredza kuti vagozvisangana tina wani vanhu ava kune kwazvakatanga kwazvakatanga zvino kune vanhu vakatokuvara vakawandisa vakarira kumapurisa zvinoi tatichingoti pamwe pedu ingati tingokudzwa kuti hakuna zviti atachingoti pamwe pedu apa haiwa hazvina utangozvivana umwati nyeuri yakati pakaipa tikazina vanhu vakawanda vachitiza andopanda kwanisa kutiza onapo ndikatenga kudzingiriza.
Imi muri kuti maenda kumapurisa mawana rubatsiro rwakadii?
Rubatsiro rwandaona kumapurisa ndegokungobvisiwa panzvimbo chete kati handina kupara nerubatsiro nekuti mutauriro wavanga vachiita hauna kundifadza zvamuchose.
Kutaura kuno muri kupi vaMajamuse?
Kutaura kuno ndiri muDurban ndiri kuDurban chako ndo mandiri muDurban wakati zvitori pagaraji ndakati hakuna kana vanhu vakanyarira kuti handitozivi zvakamira zviko asi kandotofunga kuti ndidzokeni tinotora mhuri.
Pane vamwe here vasanganawo netsaona yamasangana nayo vaMajamuse?
Vakawandisa kunyanya vanhu vekumalawi ndo vakanyanya kuzara kunzvimbo vatogara kuko Vekumusha ndinga zvizvangu vamwe vobati zvine hwani vandinayo pano mukumusha vandinayo.
Makawanda zvakadi vanhu kuZimbabwe vari muDurbani vakatarisana nedambudziko iri pari zvino.
Pari zvino ndisingazivi kune kwakaitika zuro ndakaita zvokungonzi yaita zvokunzwa plus ndakaita zvokunzwa nenyuzi saka kuti ndizoziva kuti vanhu vakaatako vakawanda zvakadii nekuti vakatanga vaatako vati vava vasingazivi kuti zvinhu zvakamira sei saka kuti ndizive kuti vanhu vakawanda zvakadii ndinganyepa but chandaona nhasi ndopandonati vanhu vanyatsoatako ndiyokumalawi nekuti vava vachinyanya kututa nhumbi apo vava vachituta nhumbi ndopanga vachionekwa kuti vari kutizavo dzingiri kubatiwa.
Asi vanhu vari kukurwisai ava vamadzvamuse kana muchivatarisa tingati matsotsi here kana kuti vanhu vakaita sei?
Havasi matsotsi vanhu vemuno muSouth Africa vatinogara navo vanova ivo vatinorendera dzimba dzavo havachatidi vari kuti tinovatorera mabasa havasi kushanda mabasa saka ivo vari kutorwa zuva nezuva vari kuti tinofanira kuzvimera kunyika kwedu tinogara kusvika kwedu. Kunyange mapurisa acho atori atiperekedza anga achititeverera kunyika kwenyu nekuti muchapera.
Mava nenguva yakadii muri muDurban vamadzvamusa?
Ndava ndingati kubva Agasti kusvika parizvo.
Saka muchaita sei kuti musangane nemhuri yenyu?
Ndinotoita plani ndotoona kuti ndingati seizvo ndinotoona kuti ndingatofamba nekuka tekeruka ega ndinofamba ndichiinda kutora mhuri yavo kana ndikasangana nezvandikasangana nazvo zvino zvasangana nazvo nekuti zvandiri kudai mhuri yavo.
Avo vanga vari vaJeffers Madzvamuse vachitaura naRachel Towe Studio 7 vari parunare vari kuDurban kuSouth Africa. Komiti yeParamende yeStanding Rules and Orders iri mumasvingo umo iri kutanga kuita ongororo nhasi yekufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo nedutu mupengo retropical cyclone Idai. Vatongai muzenda veZANU-PF ndivo vari kutungamira komiti iyi ine vamwe veMDC vanosanganisa vaMorgan Komichi, muzvare Tabitha Khumalo uye vaRoy Biller. Bazi rezvokubudiswa kwemashoko rinoti pavanhu vazana nemakumi manomwe nevaviri vakashaya vati vavigwa iko zvino makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe uye vamwe mazana matatu nevaviri nevanomwe. Asi bazi reUnited Nations reInternational Organization for Migration rinoti kwakafa vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKomichi.
Iko zvino tiri mumasvingo kutanga makuseni yohana tiri kubva mumasvingo muEben takananga kuZaka district vatiri kundoona nzvimbo dzose dzakaafekitwa necyclone. Saka tiri kuda kuti tizvionere tiri gurupu reParamende tiri kufamba kundoona nzvimbo idzodzo kuti dzakaafekitwa zvakadii nekuti so far tirikutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechipinge asi kune nzvimbo dziri muZaka, dziri muchiredzi, dziri gutu, dziri dikita dzakaafekitwawo. Saka as I said kuti kubva makuseni evana tichienda kuZaka, tabva kuZaka topfuurira tosvika mudikita tondoona nzvimbo dzemudikita, tabva imomo toenda kwagutu tondoona nzvimbo dzakaafekitwa magutu imomo. Tingi topedza zuva ramangwana racho nechina makuseniseni tomukira kuenda kuchiredzi tondoona zvakare nzvimbo dzakaafekitwa dzechiredzi. Tapedza ipapo todzokera hedu kuHarare asi tenge taane ruzivo nekuona mirakaita nzvimbo dzake dziri dzakafe zvakadii. SeParamende tatogona kutaura kuti tine experience yataita fanana nayo.
Saka chinangwa chenyu apa ndechekuti muzoita sei kana madzokera kudare reParamende?
Isu seParamende tinoita oversight yeexecutive. Tinozviziva kuti as we speak now the executive is like minister of local government and housing nemamwe maministri akawanda vari kubatsirana kuworka on the impact ekaitika yecyclone. Saka isusu as a body it oversight over the executive hatigoni kuita oversight on things that we have not seen. Toda kuti tione kuti damage yakaitwa yakamira sei so that katova kupusha marespective ministries inge tichivapusha tichiita oversight tichito kuona kuti zvinhu zviri kufamba here, vanhu vari kuwana chikafu here, marodzi ari kuvakwa here, dzimba dzakapwanywa dziri kuvakwa here. So that at least tinge tine ndatinarefera toda kuona before and after so that can also manage the time yekuti zvichiita here within time kana kuti pane kalaxi tikainge karipo. So that's why we are here so that we can see for ourselves before much development has been done.
Asika wa mwargu uchema chema wa komiti kuti mari inopiwa ku CPU aisiku kwana za chose nekudaru pakaitika matambudziko akadai zvinhu zvimwe chete zvinoramba zvichitika vanhu vachirasikirwa neupenyu.
Yes, vanhu vanofana kuchema and isisu tsamiriri vavo ndifana ngewose tichinika shoo zvinoitwa zvakakwana. Kune adequate mari inoendesa kumaactivities wavo. People are taking care of vakakuvara vari kurapiwa and vakafa kupuwa different burial and all these things. Without the GPK, Zimbabwe Parliament, ndo basa redi roro, roku mirira vanhu, vanhu vakatsarudza, roku make sure that shit oversight, hurumende, kuti make sure that they don't do zviringe zviri bhiti wiki.
Nengo yedare reparamende uye vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC vaMorgan Komichi vanga vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mupepa nau reDaily News mune nyaya yokuramwa musangano waikokerwa neve Makareke kurangarira vakafa mudutu mutengo kwakaitwa naMeya Solomon Mguni. Zvinonzi vaMguni vakabuda mumusangano uyu mushure mekunge umwe wavafundisi akatanga kuzvidza vemapato anopikisa achirumbidza vamunangagwa. Mubepa nau iri zvakare mune nyaya inoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ichaenda kumatare edzimhosva kumisa hurumende iyo inoda kuumba kanzuro yevadzidzisi ichange ichitarisa mashandiro anoita vadzidzisi. MuHerald mune nyaya yekuti mamwe mahotera muBulawayo akwidza mutengo wedzimba dzavo ne 350% mazuva eZimbabwe International Trade Fair avi kusvika. Bepanhau reChronicle rinotaura pamusoro pevanhu vatatu vafa mukurwisana kwevashandi vasiri vezvizvarwa zvemuSouth Africa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Akadini vateereri, ini ndoitwa dzidzi mugari, ndiri kuRustenburg South Africa. Ndinochemawo nevana veZimbabwe vakutambudzika nedambudziko remvura. Ndagara pasi ndikanyatsokuongorora ndikakongludza kuti sei tanyanyisa kuita matambudziko kudai mushure mekunge vamunangagwa vatora masimba. Chandacherechedza ndikaona ndechekuti Mwari vakatitsamwira nekuda kwekuti vamunangagwa vari kutendera ngochani kuti dziite zvadzinoda munyika, of which mukaverenga Bhaibheri rinopikisa ngochani. Saka ndinoona kuti dambudziko redu muZimbabwe rakonzerwa nekugamuchira kwataita ngochani. Ivo Mwari vaimboverenga kuti Zimbabwe inyika isingadiwi zveungochani. Mukatarisa Sodoma neGomora zvakaparadzwa nekuda kweunhu hweungochani. Zvino vamunangagwa vanotambira ngochani nemaoko maviri vachiti ngochani kana dzichidemonstrata mustriti nevatsigiri vezanopiepu vanodzitambira. Asi vanochemera kuti tinodawo shuga, tinoda kuwedzerwa mari, tinoda kuti upenyu hwedu hunge hwakanaka, vanorowa. Saka ndaona zvangu kuti no, chakonzeresa kuti tisangane nematambudziko sereki mushure mekutorwa kwemasimba navamunangagwa inhau yengochani.
Makadii kwevashamarari veStudio 7. Zvinotendai nekuti tepfenyurira vamunoita muchitipa zvese zvakavanzika zvinenge zvichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Isi tiri kuraramawo tiri munzvimbo yeSouth Africa, munyika yeSouth Africa. Tinorwadziwa zvikuru nezviri kuitika kuZimbabwe. Izvinezvi madhiraivha anenge achiurayiwa kuno, vana veZimbabwe achiurayiwa. Apa munangagwa anosumuka achiuya ikoko kuSouth Africa kumusangano. Asi chinotirwadza haambotaura nezvazvo, kureva kuti haana basa nesu. ana basa nevana venyika yeZimbabwe ari kunze tisiri kugara kunze hakusi kusati kuda kwedu asi nyaya yekuti zvinhu zvakatooma kuZimbabwe ikoko saka tichigara kunze yana Munangagwa varegera zvavanoita zvekubira maelection kana ivo vatungamiri veSouth Africa vanotidzinga asi varivo vanosapota vanhu vanenge vaba maelection dai nyika yedu yatonaka so dai MDC yakapinda panyanga takutopamwe dai takatodzokera kumba tazapote tichiurayiwa zvazvatiri kuita tinokutendai vashamarari.
Lo makadi yenyu vateereri vestudio 7 indinito advance ndiri kuno kuSouth Africa muJohannesburg. Danga ndichingodangu kutaura nenyaya chikafu kune avo vari kubatsirwa nenyika dziri kunze kuZimbabwe uko ndikati hacho ichokwadi chokuti vanhu vezanupf ndivo vanenge vachitora chikafu ichipanana ivo pachavo. Ndokupai mufananidzo, zvinenge zvakafanana nokuti wopa makudo mabanana woti andopa shoko achimbosviki futi makudo iwayo aandosviki nemabanana kuti andopa zvishoko izvozvo. Saka panotodiwa sekuriti inenge yakasimba inenge yakabatana kwese kwese kuitira kuonekwa kuti munhu wose apuwa chikafu here. Ndatenda hangu ndichida zvokubata nenyaya yepetroli yemafuta ari kunetsa. Takambonzwa last vajora mukumbo chiti kwai mafuta ari muno masi kuti tine problem yekuti vanhu vari muno vanotenga mafuta zvakanyanya manje ko akatengwa chinozoita kuti asvite chinhu kuti atengwa nemari kaana kutorwa nechikweriti. Thanks.
Munofara here pastudio 7? Ndokumbira kubvunzawo baba ari kungotaura po vandiri kunzwa ari kuti ZANUPF ndiyo yakatanga kumhanya kuchimani mana ende vari kutaura kuti hapana munhu anga aine kana mabheji ekuratidza kuti zvebato. Mai vangu vachitaura mai mhanso vati kuona pamavhidhiyo wakapfeka chiheti chakanzi EDFE. EDFE haisi chiheti chebato here ichocho? Ende iye ED wacho chaakamhanyamhanya chii? Kumhanyamhanya zvokungotizazve achisiya nyika iri mumoto yakatiza kutokwira ndege kenda samuwe. Besides izvozvo anongosiya adeclare kuti Saturday neSunday toda kuita zuva rekuchema zvizvarwa zveZimbabwe zvatakarasikirwa nazvo obva akwira ndege kenda kuSouth Africa. Kunotsvagei achisiya unodeclare horidhe yekuchema iwobva watiza woenda kumwewo ari kumbotsvagei iye ndiye asingade kuchema i baba vanonakidzwa nendege havana kana hanyika nevanhu havana kana mwoyo.
Makadiko vatevenyore, haiwa makatikoshera, tinotenda nezvozvo zvamotiitira. Chionai zvenyika iyi yokuti kana kuraramika ndezvirema chaizvo zvinove izvo zvinonyadzisa kusvika pakupedzisira. Vakomanaka, zvinhu ngazvirege kudai so. Mwari de vatiitira zvakanaka. Nyika yedu yave nevakuru vanoziva vane mwoyo inorwadzawo, vane mwoyo inoona kuti hei zvinhu zviri kufamba sei munyika. Hai, zvakutinyadzisa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe sangano reAmerica rinobatsira vanhu rakazvimiririra Partners in Compassionate Care riri kubatsira vanhu vekuSudan vanonetseka namaziso richishandisa chiremba wemuSudan warinobhadhara kuti aite maoperation amaziso pamazana nemazana evanhu muguta reBo mudunhu reGonglei. Chiremba Santino Malang vanoti vakatarisa vanhu vanoita zviuru zvitanhatu asi pari zvino vakaita operation dzegangara kana kuti tsanga pavanhu zana nemakumi manomwe nevaviri. Umwe mutongi muguta reIslamabad muPakistan aisa vasikana vaviri vechitendero chechihindu mumaoko ehurumende akati paitwe ongororo yakadzama pamusoro pekumanikidzwa kutendeukira kuchitendero cheislam uye kumanikizwa kuti varorwe nevarume vechiMoslem. Vabereki vevasikana ava vakamhangara kumapurisa kuti vanasikana ava vane makore ari pasi pegumi nemasere okuberekwa uye kuti vakange vapambwa. Asi vanasikana ava vanoti vane makore anopfuura gumi nemasere uye vakachinja chitendero chavo kuIslam nekuda kwavo vachiti vakaroorwa nevarume vavanoda. Vaimbove mutungamiri weBrazil vaMichael Temer vakadzokera kumba kwavo nemuvhuro manheru mushure mokubudiswa mujere mavakanga vari vachipomerwa mhosva youori. Vachuchusi vehurumende vanoti vatema vanotungamirira sangano rematsotsi ravanoti rakatambira kana kuronga zvetsvoko muhomwe zvinoita mamirioni mazana mana nemakumi manomwe nemaviri emadhora. Vatema vari kuramba mhosva iyi. Makaterera kustudio 7 anemi mchurongwa Tanonoka Wande njiri muWashington DC. Vaiongorora nyaya yemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti sangano ravo raivabatsira musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016 rakashanda nehurumende yekuRussia here, vakanyora gwaro reongororo yavo vakariendesa kugweta guru rehurumende vaWilliam Barr nemusi wechishanu. Kunyangwe hazvo pasina ati aona zviri mugwaro iri kunze kwava Barr, vatori venhau havasi kurega kutaura pamusoro pegwaro iri. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana yekuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vatori venhau ndivo vakatanga kutaura zvakanyanya nezvenyaya iyi kusvika vanhu vaita tarisiro yekuti vaTrump vachawanikwa vaine mhosva yokushanda nehurumende yekuRussia. Vanotizve maituro nematauriro avaTrump mumakore maviri apfuura akakonzera kuti vatori venhau neveruzhinji vafunge kuti ichokwadi kuti vaTrump vakashanda nehurumende yeRussia musarudzo ya 2016. Tabata Dr. Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Ya wamula wakabudisa ripoti hatisati tanzwa nikirike ripoti yakazara ba asi nemazwi mashoma shoma atanzwa iri muzvikwata zviviri ripoti yavo. Chekutanga ndechekuti wakati waTrump mutungamiri wenyika awana kuita kushanda nevekuRussia kukanganisa election yekwa2016 inonzi collusion. Chechipiri wakatiwo hawakwanise kuti wakaita here kana kuti hawana kuita inonzi obstruction of justice kumira pamberi pevanonga vachi investigator. Pane zvimwe zvinoratidza kuti wakazviita achiwo panewo zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti hawana kuzviita, saka nyaya yacho wakaisiya ipapo.
Baro kana kuti ripoti ramura haisati rabudiswa asi munoona sei mabasa ari kuitwa nevatori venhau kana takatarisa kuti kutaura kwese uku hapana kana umwe chete amboti aona zvakanyorwa navamula?
Ya chiripo ndechekuti vatori venhau kumakore mairi apfuura kuchiongororwa nyaya iyi vakange vasimbisa kuramba vachitaura kuti kwakava nekushanda pamwe chetepo pakati pevaTrump nemutungamiri wekuRussia. Saka wakazvinyora zvakawanda zvekuti vanhu vazhinji vangu vakutofunga kuti ndofunga ndezvechokwadi. Saka pakazobuda ripoti inoti iyo havana kuona upupuri hwekuti kwakava nekushanda pamwe chetepo pakati pavaTrump navaPutin wekuRussia kukanganisa maelections ekwa2016. Ndo pakanga pane mutauro mukuru iwoyo. Saka zviri kunzi kana ripoti kazouya asi ndo conclusion kaiyoyo. Ndo ripoti yacho inogona kutaura zvinhu zvakawanda zvayo asi inongouya paconclusion iyoyo. Saka ndiko zvakonzera kutaura kwakawanda vatori wenhau vane mibvunzo yakawanda iri kuuya kwavari kuti indawa vakanyanya kutsigirira kuti pane zvakaitika. Ichokwadi hatizive kuti pane zvakaitika here kana kuti hapana zvakaitika, asi wakange vanhu vanotora nhau wakange wacreate impression, wakange waunza kufunga pane vanhu vazhinji kwekuti wakuru pane pavakatadza.
Tingashora here vatori venhau? Tingavati vakakanganisa here kana kuti kugona basa?
Mintiro ndeyekuti hongu kana kuti kwete. Vatori venhau inyaya yaitaurwa nevanhu vakawanda plus maitiro aiitwa nemutungamiri, kutaurwa kwake nemaitiro ake zvaipa kufunga kwekuti hongu wakashanda nevatungamiri vekuRussia. Iye zvino vanhu vazhinji chaizvo vari kutoshamiswa kuti ichokwadi here kuti kwakusina njike kushanda pamwe chetepo.
Sei muchidaro profesa?
Considering mutungamiri wacho paaiakampena akambotaura mupublic akati wekuRussia woye, kana mune news kana mune mazwi kana mune information panyaya iyi chitipaiwo. Saka zviri kunzi kana munhu achida ato achitaura mupublic kudaro achikumbira vanhu vekuRussia kuti tinokumbirawo information inozokanganisa ava vandiri kukwikwidzana navo, haisiri collusion here iyoyo? Hakusi kushandira pamwe chetepo here ikoko? Saka vanhu vazhinji vava kushamiswa chaizvo ngekuti pfungwa dzevanhu iye zvino dzanza dzekuti vakuru ava ichokwadi vakashanda pamwe chetepo nevanhu vekuRussia uko. Ndokushanda kunoita vatove nhau yekunoku ngekuti vanokwikwidzana pakati pavo. Pakukwikwidzana ikoko vanozoenderera mberi chaizvo zvinozoguma zvaita sezvaitika ichi.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa. Komiti yeParamende yeStanding Rules and Orders iri mumasvingo kuti iongorore kufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo nedutu mupengo Cyclone Idai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.